Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kurume 3 2022 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Badzi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro icho chakabatawo vamwe 156 nemumwe. Bato idzva reCitizens Coalition for Change rinoti mapurisa emubulawayo ave kurishaisa mufaro achida kuziva urongwa hwemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro. Sangano rinoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinobvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu 156 nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 231. Bazi rezveutano richitiwo vanhu 4,000,000 nezviuru 241 nezvisere zvine 300,000 nevana kana kuti 4,278,394 vabaiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava 3,000,000 nezviuru 3 nezvinomwe zvine 500 nevanomwe kana kuti 3,307,507. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru 6 nechimwe zvine 240 nevana kana kuti 61,244. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuBulawayo dziri kushaiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyere kuperwe kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatombuyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chirodza.
No nyaya iri kunetsa ndeye kuti mapurisa ari kufamba vachivhunzurudza vanhu kuti tiroda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti toda kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa, even mafoni vanhu vakudeedzwa kumahofisi eSouthampton kusimbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa achibvunzurudza kunzi ko Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show itenge toda kuti tinge tichiita vabva vataura kuti no you can't do that.
Muri kuona asi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndokunga 30 kupumula aendeswawo mapurisa kuofisi vachika vachibvunzurudza izvi vakomana vedu vesecurity Nelson aripi. Saka tinoona kuti no apa vari kutyora kodzero dzedu, iyo vanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa uyezve hazvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu dzedu izvipedzo.
Saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro?
Tichashandisa nzira dzatagara dzichishandisa zvo muchiziva kuti hatinamobvira tagara tasununguka muno munyika nguva yasmith paive nelaw and order maintenance nguva yamugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri vakazouchinjirudza zita vakuda kunatsiridza vakati mutemo uyo waakunzi posa saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu saka tinambobvira tava vanhu vakasununguka muno munyika not even one single day tinambobvira taita vanhu vakasununguka saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu and chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muBulawayo waSweden Chiroodza vari parunare kwakare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sangano runoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabyelections. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rakaburitswa nezuro mutauriri weZEC amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanyemhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vaShepherd Kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa.
Vanga vasina kunyora kuti Norin Makumbi rovadolisari mufota anga akati Norini yekwake kwaakavirikeasaka system not recognized.
Vamukumbi vanoti zvakaita ZEC zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Havana kupa korekitivhi mezha yavachaita pamberi apo kuti zvisazoitika zvachose vakangoti vane urombo nezvakaitika saka kuti vachitino tichagadzisa zvichidai havana kutipa ipapo saka hatigone kuvimba navo.
Sachigaro wesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita ZEC hakuna zvakunobatsira.
Maresesa vanenge vachida kuti vanominato vanofanira kuchekera vega kutarisa vega muvhota kuti aona kuti mazita avo ari muhere mazita evanhu vada kunominatwa vada kuvanominata ari muhere muvhotasvo zvino izvozvo zvinenge zvinhu zvichinetsa ZEC.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa ZEC nekuda kwemakakatsanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wevatori venhau vakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we're in a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. And what we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters, now having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatova mudambudziko remvura muHarare, guta reHarare riri kukundikana kuwanisa vagari mvura, izvo zvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisine nezvibvumirano zvakasainwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu veko havaoni pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Vagari vakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke, vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa tiri vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauri wesangano iri Muzvare Amkela Sidange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvekuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogara apo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Hari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumbamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mungo mbereki, amai Andres takaedza, vati, mwana wavo atatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Inise mbereka ne mwana ari kuboarding, zvakandiomera nenyaya yekukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000. Yanga yakatondiomerazve. Iye zvinoti akunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000. Mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Pati patombotengwa kana uniform kana chikafu chemwana chekunoyo chaakwanawo zvokuvaraigwa nazvo kuchikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara futi tichida kudla. Panozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tichingova ne1-1. Vamwanga vari kumauniversity hazvino zvatiomera zvototi ndero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzerwizi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads, ZINASHU, vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemitengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo, nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriro webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuti nzodivi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura, vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yeCCZ mumasvingo vadhumisani mungujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tiri kushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tiri kuona kuti on average maboarding schools are charging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mainforms ndoakaita the major cost driver. Basket trade risvike around 78,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadhon chuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiri eupfumi hwenyika waenda kumawere.
Tinozviziva isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira, asi mazuva ano zvura zvatiomei, mari yedu yakudepreciata ndochokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzenzara reFireman Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutengamiri yebato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekuswero shoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezanuPF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika rononongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwewo ndo vanoti mapato anopikisa anoswero shoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunge akatengwa nezanuPF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora vakatozivisa kuti vachadzinga nhengo dzebato ravachamisa dzinenge dzakunda musarudzo dzemabielections ari kuitwa muna Kurume, kunyange hazvo dzakwikwidza dziri pasi pebato reCitizens Coalition for Change, vachiti hadzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato reZANU-PF rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, pamwe nenhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga reZANU-PF.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanhonga kusaziva utongi hwomuZimbabwe hunodiwa navanhu. Vanhu vomuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti vanoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Hatisi chokwadi ba, ZANU-PF haitarise kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji reZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti mwanzi uyo pane zviripo, kana bvenyi rikapfeka hembe rikanongedzera mamatsa ayo ritizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, but ibato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu. Vanhu vakavhiringwa vakafunga kuti ibato revanhu. Ndokusaka muri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera, but havaone ruzhinji runodiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC dai iringori MDC yangoshandurwa zita, nekuti havana chazita chayachinja. Kutambura kwavano veZimbabwe hakukodzerwe nemusangano weZANU-PF, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana veZimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. They are oppressing our children or our people to rebellion nemaassumptions. Asi vana veZimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuuya dzemabielections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kwenyika. Vanhu vese veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda iko zvino pamabielection atatarisana nawayo. Havambodhakanyiki pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro wevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvido zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzvevha, nokuti vanhu vakatarisana neupenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere yeZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamavhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa neZANU-PF. Munoti
chekutanga ndekuti vaZembe vari pano vachazokudza nevakabhadharwa mari neZANU-PF, asi makanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paMDC raakuti CCC vanongova netsika yekungopomera ZANU-PF kana vachinge vakundikana. Chekutanga vakadzingwa vaWilson Nube kuMDC vakanzi vatengwa neZANU-PF, vakanzi vapiwa prize munhu weZANU. Vakadzingwa vabiti vaVice President vachamisa vakarohwa neVanguard paHarvey South Spire, vakatozoponera nokutambukira motika rematangirai, vakanzi vatengwa neZANU-PF. Mangoma akabvapo achinzi atengwa neZANU-PF, pakaita okomana uyu weruzha ujobu sikana. Akanzuwate kwa ni zanipie fanarutanga nepati ya inzi MD-99. Vesa wa pakafa wa changirai. Wakazutuzoka waka pita shakari mui MDC. Atina kuzuzisa muso wanuzunzi waka zunzi. Wazo chengesu kwa ni zanipie fanarutanga nepati. Saka nye epo pomera zanipie finya enongo ni wanye wanenge wa kundikana.
Vanga vari nengo ya ZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza, vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwa okubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika, vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vanoti bhodhi reZIFA rinotungamirwa nemutungamiri weZIFA vavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaMulochwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti kurisana uku ndiko kwakaita kuti maori azakundikane kuAfcon.
Marizauza anogobuda sei ivo vakuru vakuru wacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi. Saka kusava neodha ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMulochwa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matanho makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKenny Ndebele, maneja wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mfurutsa, sachigaro weHighlanders vaJohn Fatsibanda pamwe nemukuru weCapes United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZIFA Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZIFA vaTolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi Muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yeZIFA board havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZIFA Northern Region vanotivo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezuro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors icho chirugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutaura kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa, asi haisati yatora matanho mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Roundtable chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8 PM, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abahlali beGwanda lathi sithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo asokuqala ukuthi amaphoyisa ephuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi kumele amaphoyisa mabe beredibela konke kwamabhokisi lana oneneni ukuthi bethwezele umsebenzi kinto imali i-community yokhulishwa kwe-community ukuthi pho-ke bekwazekwanza nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi zehlulwa into ezincane ezinjingalezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi ngabe ezibolele emavinkilini awephakama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi ukuthi ulaye isanitize, ulaye imask, sanitize yourself every time, ngoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imhlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu besebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola lethumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazi ngoba akalazi le phoyizeti yakhona nase ayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyatshengisela ukuthi kazangeke efakwe sitand. Hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonkosikazi. But okuyinto endikhala ngakho kakhulu ikhona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinje. So kanti esizinda lokhu ziyazimnukisa umuntu lwana asento erayithi kulabantwana kulani nala. So asento erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe unkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama odaba kubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basigadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathesi bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Are olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community ukuvele ukephula isiko lomkhuba wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo aso kuqala ukuthi amapolisa ephuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Mina amapolisa mele be ready bela konke amabhokisi lana onenengi ukuthi befezele umsebenzi into imali zecommunity okhulishwa kwecommunity ukuthi phoke bekwazekwanisa nawo ukudika lezi gila mkhuba lezi sehlulwa into ezincane ezingalezi.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthume enkundleni yebulenjini ye-WhatsApp. Ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele ozulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyohlolwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 nesisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa selelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilomkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshe zilichumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadinge ukuthi uzivalele endlini nxa kuyela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathintambo ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ingxale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilichumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo iningi selasila. Kwafa abedlula izinkulungwane ezisitshiyagalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Itele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namhlanje liphunyike emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uzakwethula isinqumo sodaba lolu ngokutshetsha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele Studio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade siphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho yikuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze dokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba le isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali Political Parties Finance ngoba sibebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma ekhoti kufuze alandelwe, kube ne-consistency ekhoti, kungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto emakhoti. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezixotshile kubandla le-MDCT yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ukugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuningi-ningi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esnat Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngazakwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singala mama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kobulawayo
i-Ward 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi abasakwanisi lutho abaselabo mkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lamafloors akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba yingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
ibandla lezabhula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala
kanyekanye kanyekanye
wathu
into leyi ayisoze yafayafa ayisoze yenza njani ayisoze yafayafa izaphu ingangena phansi yevumbuluka laphana ilokhu iyizaphu bantu bakithi yafungelwa
kanyekanye kanyekanye
olandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlawumbe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution i-devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu bawese phansi i-system yebambileyo kakhona ukwenza lutho ibhodini ithulite nsi kwaxotshwa imithova yonke khonapha
kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila ngimele istudio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube
lokhu sikudaba lunye abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga we-Studio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo kubi-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala kunyuzipepa ku-MP wase-reinsetting the following day hhayi sekubhlokhiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabuphiye ephalamenti even zobe ngikwanisa ukuthi okunye bebesiakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye ephalamenti bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye ngakho konokho abangithule khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade esebenzele ebantwini angizange ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engiyethisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olesibini
ngani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yani ukuthi wesilise ngenza ngcono
ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba labo ama-MPs angobaba baba angeke mbathule bayenza ityabo baza kahle sokuthi so right but mina ngikhenge ngibona ngabona kule gap igap abayihuba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuhleni ebunangini ibzini ebantwaneni amayuthi njengamayuthi ngiyazitshintsha ngibe ngumyuthi ngingene labo but abaningi bakubethula khona kuyan u-m t abonakale maybe ezinhleni itwazi-ray futhi umbono m t mten but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengingeke ngingene yonke indawo ifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephumula kobulawayo ephalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecaja awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele ibutho lakwele Melika namhla kwele-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke babubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalwecatsha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda e-Delta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaba Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni athuzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidalisa ingqondo okuyindoko nokungoba nxa ukhangele bengibona ngazathi senze yonke into malala ngokuthi siqhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke agijima izanu-PF siyagijima abe-MDC ngabonele bayagijima ngalesi sokulale i-TCC yenjela abo bayagijima kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Sky Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwabana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosetize abantu la basuma beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizokhona sithathelwa siqunyelwa amanye ama-constituents kalesi silethwe lufu sizagcina sesifika mebuzulana seselelelo labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ikeke elingaka linje so wena ususithi yona hhayi I say inani elingaka sesiyinani elincane elingaka angithi even lucezo lakolo oluqhunywayo lalo luyancithiswa futhi
Iye lezwakala udaba lolu Mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona mawukhanalisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatabeleland iya-ignowa makusiya phambili ayila place ku-political identity yeZimbabwe so kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kanti kunamaparty afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti belentweni leyo so ngathi ngesindebele singathiwe sibalela ukuthi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengeparty awesithi hayi asiyekeleni lento nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni labamele izanu abasemathebeleni labamele i-MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona abamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebelende nje isala ukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona bona abantu ababe bemele amaphathi ayahlukeneyo abalaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqhina yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuthi ube ukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti manje suka lapha ngisiyavota instead of ukuthi uye khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-2 ayila meaning vele ayilethi isithwala emganweni ayilethi imbida ayilethi inyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiyadingana elayinini yokuvota
hhayi kuyezwakala Mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba uNdlovu
ekhanda sibili indaba le la kona kwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaye besithi kona mhlawumbe njengoba sokubuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC side 21 years ibusa lapho emadrobheni especially lapho kobulawayo kodwa akula nto ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina esegive up the whole system about vele kanti vele uvota wakona sebezivotela njengoba vele ungaswele kungenalutho olunjani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona umama umkhosisile sibili uyitshayile silokaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe yikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhulumayo kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora nendawo ejiyeshini ezinjalo ngoba then of day usuzibuzuna why kanti esisikhuluma so ama-centers ebodi naw asebishe ebantwini kanyekanye sile kuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kona futhi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedula niqala umtshela ekhala ukuthi hayi kukhatshana azuze ufinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lanilani nako sokubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yangona so khona kwala futhi ngobona kumele sikukhalela le mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangona soku sidinga abantu bonakona bevele nje bengekho so maybe kaikhona ukuthi kona maybe singake siyenze i-sensus le sike sibalani sibona ukuthi kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephelandaba uzathola ukuvoti kurejista abantu abangu-16,000 ake nisibalane sibona ukuthi kona vele ephelandaba abantu bangani andabo then sesiqala-ke ukuthi sikonsolidate sesivela bedu mhlawumbe kustaje nale i-sensus ukuthi sibona ukuthi mhlawumbe siyaehloko sifuna ukucabangela into engayisiko ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye locubungulayizo mbusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocathangelwa ukuthi angabe ezibulele emavinkilini awephakama.
abazancintisana kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.